tingati tine zvirongwa zvizhinji zvatiri kuita tichiedzawo kunge tichizivisa hurumende kukosha kuripo kwakaita kuti devolution inge ichivapo masimba achiendeswa kumatunhu ehurumende diki kuitira kuti tiwane kufambira mberi pabazi iri.
Ndevapi vamwe vamuri kushanda navo?
Tiri kushandawo zvakare nemamwe maresidence associations akafanana onana combined Harare Residents Association nemamwewo akasiyana-siyana kuti tinge tichifambira mberi pakukurudzira hurumende kuti tiwane kudzikiswa kwemasimba ehurumende achienda kumatunhu akasiyana-siyana.
Kose zvakakosha kuti hurumende iendese mamwe masimba kumatunhu?
Participation yemalocal communities munyaya dzebudiriro inge ichikwira kana kuti ichidzama zvakanyanya. Izvi zvichizobatsira nyaya yetransparency and accountability kuti inge ichikwirirawo. Kana ichinge yakwirira zvinhu zvava kuitwa mune zvakanaka nemazvo, zvochiitawo kuti nyaya dzeservice delivery dzichisimukirawo nekufamba mune zvakanaka, nekuti hatingati maloopholes anoita kuti zvinhu zvisafambe mune zvakanaka nekushandiswa kwemari kusina kunaka, dzimwe dzichiraswa zvichiitwa zvisingaoneki zvisina kujeka, zvinenge zvava zvishoma.
Ko iyo hurumende muri kushandawo nayo sei?
Tingati tiri mushishi izvozvi kuedza kushanda zvikuru sei neministry yelocal government and public works, zvakarewo tichishandawo nedepartment Attorney General kuti tinge tichiona kuti zviri kufamba sei, zvakarewo mitemo iri kugadzirwa iri kuenderana here nezvinotaurwa mubumbiro remutemo.
Mungati hurumende iri kuteerera here kana kuti iri kuisa zvitanda munzeve?
Hongu tingati hurumende iri kuteerera zvayo zvatine tichitaura, asi tisingazozivi kuti zvatiri kutaura izvi zvichazonge zvichiratidzwa here kuti zvirimo pamitemo iri kunyorwa, mitemo mitsva yacho iri kugadzirwa nehofisi yegweta guru rehurumende yatingati Attorney General's Office kudrafting department remitemo.